tokutanga ndinotenda hurumende yeZimbabwe nekubvumidza kuuya kwakuchirungu vanoti special rapporteur and iyeyuyu munhu akatikoshera zvikuru mukodzero dzevanhu muZimbabwe. Hazvigoni kuti munhu iyeye auye kana hurumende isina kubvuma. Kana nhume iyeyo yasvika, ine zvinhu zvakawanda zvaichaita. Inosangana nehurumende, inosangana neana Zimbabwe Human Rights Commission, yosanganawozve zvakafanana nesu isusu kumapato akazvimirira atingati ma-non-governmental organizations kana kuti civil society. Chakakosha panguva ino ndechekuti tipembedze kuuya kwaspecial rapporteur uyu, nokuti ndo patichawana mukana wekumutaurira isu secivil society mapato akazvimirira oga kuti nhunha dzedu dzatinadzo muZimbabwe dzakamira sei. Ndine hurombo kuti ari kugamuchirwa nenguva yatiri kushushikana nekushayikwa kweumwe wemadoctors edu anove ndiye president weZimbabwe Hospital Doctors Association vasati vawanikwa up to now. Saka izvozvo izvo ndo zvimwe zvezvinhu zvichaita kuti ivo vaclaimer of the lay vazonyatsoona kuti mahuman rights muZimbabwe kana kuti kodzero dzevanhu muZimbabwe pavanenge vachida kutaura nhunha dzavo, pavanenge vachida kusangana nevamwe vanhu vachiasociata nevamwe vanhu zvinomborevei. Tinoona kuti mazuva ano maobjections iyaya ari kutaurwa nezvavo ane chekuita nekuti vanhu vanenge vazama kutaura kuti izvi zvatiri kusangana nazvo muzuva roga roga zvine dambudziko neraramo yedu. Totarisa kuti masungirwo ari kuita kuti vanhu muZimbabwe zvinokerechedza kana zvinoratidza kuti pane kugunun'una kunenge kuchiita vanhu kuti hatisi kukwanisa kutaura kana kuti hatisi kukwanisa kuungana kuti tiratidzire nhunha dzedu dzatinadzo isu sevana veZimbabwe.
Asika vamachisa, tinoona kuti kune vamwe vaisimbouya muZimbabwe vachiuya vachiongorora zvinhu zvakafanana naizvozvo kuti kodzero dzevanhu dziri kuteverwa here, vachibudawo nezvisungo zvavaipa kana marecommendations kuhurumende. Pane chakashanduka here?
Tisatarisire pasi zvinyorwa nezvinenge zvabuda muongororo inenge yaitwa nevanhu vanenge vapinda munyika yedu vachizopedzisira vataura kuti zvataona zvakamira sei. Tisazvitarisire pasi nokuti Zimbabwe hairarami iri yoga. Zimbabwe inorarama nedzimwe nyika. Kana ongororo iyi yaenda pajekerere tomboti kuUnited Nations, vanopenengura vachitarisa kuti zvii zvatingaite kuti tibatsire Zimbabwe. Saka hurumende kanoyambirwa neUnited Nations kuti uku kwamakuinda kuite nokuti muchazoshayiwa zvakati zvikati zvikati zvikati, zvinoita kuti ivo vazive kuti kana tabata apa panopisa, kana tabata apa panopisa, ngatiregere. Zvakatikoshera izvozvo izvo semhuri yeZimbabwe.